Nokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chamunopiwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega. Neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa kuburitswa kwefirimu idzva ranetsa paNollywood muHollywood rinonzi Woman in a Man's World. Mufirimu iri mune chizvarwa cheZimbabwe chiedza tauchira mavangira. Tatsvaga sisi vedu chiedza kuti timbokurukura nezvefirimu iri tichinzwa zvavari kuita muupenyu.
Tatikwa makumbo nevakuru, ndinotenda kuti mandipa nguve yekutaura pano. Film ndakapuwa lead actress role, saka nzvimbo yekuti ndinenge ndichitofanira kuinteracta nemamwe maactors vichi really exemplifying the way. Saka ndakandine nguva yakanaka chaiyo pandaka ndichigadzira filmi. Ndakasangana nevanhu vanobva kunyika dzakawanda and saka takabatana pachinhu chimwe chete. Chese takati chiwirirana kuti hatichadi kuona vakadzi vachidzvanirirwa mudzimba nange muchechi, vafundisi kugarira vakadzi, kuvabata chibharo muzita raJesu. Saka yaka iri filmi yanyasa kunakidza kugadzira because chinhu ichi chinhu chinofanira kuchinja munyika, nyika yekuti vanhu vanofanira kutanga kubata vakadzi kazi
zvakanaka. Iwewe sachiedza chakakusunda kuti ndodawo kupinda mufirimu iri chii?
Kukura kuZimbabwe ndiri mwana muduku ndanyasa kuona kutambudzika kwevakadzi vachitengesa matomatisi kumusika. Pane andikanga mwe chinhu chakaitika ichi pamberi peshopu yababa vangu. Pane zuva ranaibva kuchikoro randaenda pinda mushopu ndakangonzwa vanhu mukadzi achichema. Vandobva vaungana panze, munoziva kuti mukadzi yeye akapondwa pamberi pevanhu, hapana akasumudza rokukumubatsira. Handifi ndakakanga maropa rake rakadeuka pasi. Ende chinhu chakagara mumweya mangu makore upenyu hwangu hwese kuti chii chakaita kuti vanhu vatarise vaitobvunza nzi huri here, akanganisa chii. Saka chinhu chakandisunda kuti ndishande mufilmu imemori iyoyo nekuda kuchinja zvinhu because ndinoziva kuti nanhasi ndine vakadzi vakawanda vanochema neni muinbox vachitichedza, unozviita sei, wakayambuka sei, ndinobatwa zvakaipa inini mazuva ese. Saka ndicharamba ndakamira nemunhukadzi kusvika zuva raanosununguka.
Sechizvarwa chekuZimbabwe chapinda muNollywood Hollywood fam, unozvitambira sei, unozvibatawo sei nekuzvigamuchira sei?
Chinhu chandaindisingatarisiri muupenyu hwangu, chinhu chakangoitika. Ndinotenda Mwari netsisi nenyasha dzavo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvotarisira chii kuenda kumberi kubva kuna chiedza mavangera?
Mwari vakanaka, munogona kutarisira zvinhu zvakawanda. Ndine bhuku randakanyora rinonzi Born Without Borders, iri bhuku reupenyu hwangu rinogona kubatsira chero mwanasikana, chero mwanakomana. Ibhuku rinokutaridza kuti kana uchibuda munyika mako uchienda kumhiri kwemakungwa, chii chaunosangana nacho. Dai ndakandine munhu wandakasangana naye akandipa bhuku rakadai, ndaigona kugona kuzvinunura pane matambudziko akawanda andakazosangana nawo nezvinhu zvakawanda zvakaitika kwandiri, asi ndakandisina munhu iyeye.
Ndichipedzisira chiedza, zvinombofamba sei muindastiri iyoyi zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vanyanye kusangana nezvemadrugs, nezvekudhakwa, nezvekufarisa muindastiri yenyu?
It's just muindastiri hazvisi zvinhu zvinoyera. Saka zvinhu zviya zviya zvekuti munhu wese anenge achizviita, inonzi peer pressure. Saka kana uri panzvimbo yekuti vanhu vese vari kumadoro, doro hariyeri, unobva wangomodoro. Kana uri panzvimbo yekuti vanhu vese vari kuita madrugs, newe unobva wangoitawo because unenge uchida kukwana nevanhu ivavo. Unenge usingadi kuti vakutarisire pasi kana kuti vati bharanziri kana kuti yakapusa kana kuti haazivi zvekunakidzwa. Saka pakuda kuti uonekerwewo kuti unoziva zvauri kuita asi unenge usingazivi zvaunoita, unobva wazviwana uchiita zvinhu zvakaita. You have to be a very strong character kuti urarame muindastry, otherwise vanhu vakawanda vanofa nemaaddictions avanowana vari muindastry. Mamodels vanenge vachizvinyima chikafu kuti varambe vachikwana muhembe, vachifamba parunway zvakawanda zvinosangana nazvo. Saka hanzi zvakafukidzwa pamatenga. Saka indastry ine zvimwe zvinhu zvakaipa, hazvisi zvese zvakanaka zvamunongoona chete pamatelevisions nemaonline media platforms enyu.
Chiedza, tichionekana. Vanoda kuonawo firimu iri reWoman in a Man's World nekukuteverawo musocial media mataona kuti wakazara umo, vanokuwana papi?
PaInstagram vanogona kundiwana kuna Chiedza Mavangira, PaFacebook ndino shandisa zita rekuti Chiedza Tauchi Ramavhangira, but platform yavanogona kutarisira ma announcements ema movie premieres, debuts, kubuda kwema book, it's inspirational chi platform.
Nawo mashoko enyu muzvare Chiedza tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Tinokutendai nekunge mange munesu muchirongwa chanhasi.
Tinotenda.
Tinokutendai vateereri nekunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa zvinoitwa nevechidiki muupenyu hwavo nezvavanosangana nazvo. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Ivanzi Zininga. Ndiri muWashington DC ndoti murere zvakanaka vateereri.